Nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikumi 10/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndimi Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi mukuru wematare edzimhosva vaLukumalava vachenurwa nedare repamusoro richiti havana kuzvidza matare edzimhosva pavakadzokera kubasa.
Kutarisa nyaya dzekuti tigadzire maelevators ari pahigh kuti muHarare, paHarare majisikoti nekutrade code kuBulawayo. Tirikutarisa nyaya dzekuti mabundiro emutema anoti Maintenance Act, Children's Act, Domestic Violence Act, Tyson Braille Language kuti vanenge vasingaoni vaya vakwanise kunge vachaverenga vachashandisa pavanoenda kumatare edzimhosva.
Judicial Service Commission inoti iri kuvandudza mashandiro ematare ese munyika izvo zvicharerutsa vakaremara. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu havasi kubuda neuwandu hwavo kunonyoresa kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi mukuru wematare edzimhosva vaLukumalava vachenurwa nedare repamusoro richiti havana kuzvidza matare edzimhosva pavakadzokera kubasa mushure mekunge vaendeswa kumudyandigere nedare redzimhosva. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare repamusoro vaviri, amai Emitsanga naamai Sylvia Chirawo Mugomba, vatura mutongo wekuti vaMalava havana kuzvidza dare nekuenda kwavakaita kubasa. Mushure memazuva gumi dare repamusoro ratura mutongo wekuti vakanga vasisiri mukuru wevatongi munyika, zvichitevera kuvandudzwa kwakaitwa bumbiro remuteme yenyika. Vatongi ava vati nepamusana pekuti vaMalava vakadzokera kubasa mushure mekupikisa mutongo uyu. Izvi zvinoreva kuti mutongo wakaturwa nedare repamusoro wakambosendekwa parutivi kudzamara nyaya yapera kunzwikwa kumatare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashandisa masimba avo semutungamiri wenyika kuwedzera temu yavaMalava nemakore mashanu mushure mekuvandudzwa kubumbiro remutemo. Izvo zvakaita kuti Gweta uye vari mutungamiri weZimbabwe NGO Forum vaMusa Kika vakwire kumatare vachiva Malava vakange vazvidza dare pavakaenda kubasa mushure mekunge vamwe vatongi vedare repamusoro vatatu vatura mutongo wekuti vaMalava vakanga vasisakodzere kuva mutungamiri wevatongi munyika sezvo vakanga vasvitsa makore makumi manomwe aive mubumbiro iri risati ravandudzwa kuti vachimira basa semukuru wevatongi. Mukuru anoona nezvemitemo muZimbabwe NGO Forum vaUbert Mandinde vati vachiri kuzeya zvaturwa nedare kuti vaone kuti votora matanho api.
Takanga taita chichemo chikumbiro chiri chekuti vaMalava vaendeswe kuTirongo kwemedzi mitanhatu kana kuti vosendekwa parutivi ivo vaende vanogara kwavo kuba. Chikumbiro chedu charaswa nedare vari zvino hatisati tawana zvikonzero zvizere vacharasirwa. Chikumbiro ichochi takamirira mareasons azere, kana tawana tichazoramba tichikurukura nazvo, asi kusvika tawana konzero zvizere hatina zvakawanda zvekutaura.
Dare reSupreme Court harisati ratara zuva rekuti chikumbiro chemuchuchisi mukuru munyika vaPrince Machaya negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi chekuti mutongo wakaturwa nedare repamusoro wekuti havasisi mukuru wevatongi munyika uraswe. Mune imwewo nyaya, dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro chesangano rinomirira vagari vekuchitungwiza reChitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrest chekuti hurumende iregedze kupwanyira vanhu zvivakwa zvavo. Chitrest inoti zviri kuitwa nekanzuro yeChitungwiza, mapurisa pamwe nebazi rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu zvekupwanyira vanhu zvivakwa zvavo zvavanoshandira, izvo zviri kunzi hazvisi pamutemo, zvinotyora bumbiro remutemo yenyika iro rinoti kuti vanhu vapwanyirwe zvivakwa zvavo panofanirwa kunge paine mutongo wedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutori wenau Jeffrey Moyo acharamba ari muchirongo kusvika musi wachikumi 24 panguva iyo magweta ake ari kukumbira dare repamusoro kuti apiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Moyo uyo anonyorera bepa naure New York Times ari kumirirwa nava Doug Coltart uye mudzimai wake anga ari mudare nhasi asi haana kukwanisa kutaura naye. Vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe zana negumi nemumwe chete vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi maviri nevaviri kana kuti 1622. Vanhu vabatwa neCOVID-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe nemazana mana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 39,432. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yose vava zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvipfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri kana kuti 689,920. Vabaiwawo nhomba yepiri vava zviuru mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezvina nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 394,063. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi munyika yose senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura zviri pamutemo nezuro urongwa hwehurumende hwakanangana nekugadzirisa matambudziko anosangana nevakaremara pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda nekugara mudzimwe nyika. Safari njema anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko ichi muHarare nezuro vamunangagwa vakati zvakakosha kuti veruzhinji vakoshese kodzero dzevakaremara uye kuti dzichengetedzwe pachishandiswa chirongwa chitsva chavakaparura.
It is incumbent on all of us to shift from perceiving persons with disabilities as objects of charity, medical treatment and social protection, and instead view persons with disabilities as being capable of productively participating in the building of our great country Zimbabwe.
Tese tinofanira kutanga kuona vakaremara sevanhu vane kodzero dzakafanana nevamwe vanhu vese. Ava vanhu havafaniri kunzwirwa tsitsi kana kutarisirwa pasi. Vanofanira kuonekwa sevanhu vanogona kuita mabasa ebudiriro munyika nekuvakawo Zimbabwe.
Vamunangagwa vakati vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vane kodzero nezvishuwo zvinofanirwa kuremekedzwa pamwe nekuchengetedzwa. Izvo zvakapa kuti hurumende iwe negwara rinobata kodzero dzavo. Vachitaurawo pachiitiko ichi gurukota rezvekugara kwakanaka kwevanhu vaPaul Mavima vakati chirongwa chehurumende ichi chichabatsira kusandura upenyu hwevanhu vakawanda vakaremara.
Vana vanorarama neurema vanofanira kuendeswa kuchikoro pachena pasina chinobvunzwa kuvabereki. Chechipiri, pose pano enda kumakosi akaita sana teachers training, emanesi nemamakosi akasiyana-siyana, tinofanira kuona tine 15% yevanhu vanorarama neurema vari muzvidanho izvozvo.
Vamavina vakatiwo gwara rehurumende rakanangawo nekuchengetedza kodzero dzevana veZimbabwe vari kunze kwenyika sezvo vana ava vaine kodzero dziri mubumbiro remitemo yenyika.
Tinoda kuti vaende tichinyatsoziva kuti vanhu ivavo vaenda kwakati tigokwanisa kumiririra kodzero dzavo variko, uye tinenge tichida kuti kana tava kuitawo maprograms ekuti vane zvavanounza kumusha zvive zvinhu zvinenge zvakarongeka tichinyatsoziva kuti zvakamira sei. Chatinonyanya kuda ndechekuti vana veZimbabwe kana vachinge vabuda kunze, isu sehurumende tinofanira kuvaprotekta variko.
Afrika vanyasha nhau vakati chirongwa chehurumende ichi changa chakamirirwa kwenguva yakareba nevakaremara vakawanda.
Kuti zviite zvinhu izvi zvisazokanganiwa kufanika zvekuitwa constitution nemamwe mabills ese aripo akaiswa ngave United Nations nezvimwe zvakadaro, chikudiwa ndechekuti varimo vacho mumaministries vanoona nezvevakaremara vafanira kunge variwo vakaremara nekuti pakaiswa munhu akadaro haangakanganwi kuti pane zvinhu zvoda kugadzirwa kuti upenyu wangu uite zvakanaka.
Vanomiririra vakaremara mudare resenate amai Rejoice Timire vakati chirongwa ichi chichapa mukana kumunhukadzi akaremara zvinova zvanga zvisingaitike pamakore ose apfuura.
Asi madzimai akaremara ataurwawo nezvavo kureva kuti naivo polisi iri kuvaita kuti vagozogona kubatirana pamwe chete navamwe nevari kunze uko vachikwanisavo kuti vazive kuti mudzimai akaremara munhu anogona kuita basa rinongoitwa nomumwe munhu wese.
Zimbabwe ine vanhu vakaremara vanosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana vakawanda vavo vachiti kodzero dzavo hadzisi kuremekedzwa zvizere. Nyanzvi munyaya zvezvematongerwo enyika dzinotiwo hurumende yaita zvakanaka kubuda negwara rinobatawo shuviro dzezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika sezvinodiwa nebumbiro remitemo wenyika. Nguva zhinji vari kunze kwenyika vanogara vachichema nerekuti havasi kukwanisa kuvhota vari munyika dzavagere, kushaya rubatsiro rwehurumende vari munyika dzavari nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Bato reMDC Alliance rinoti riri kushora hwaro hwakaparurwa nemutungamiri wenyika nezuro unobata nyaya dzevakaremara richiti hwaro uhu hwakaparurwa pasina mutemo unohutsigira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Unyora anoona nezvevakaremara muMDC Alliance vaDennis Mudzingwa vati hapana chinofamba kana pasina kudzikwa mutemo unotsigira hwaro uhu.
Vakavapo sepolisi asi hapana mutemo weparamende unotsigira hwaro iri.
VaMudzingwa vati hwaro uhu hwakapa simba rakawandisa kubazi rinoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu iro risina vanhu vanorarama neurema.
Yakapa simba rakawandisa kuDisability Department iro rinova bazi riri muDepartment of Social Welfare risina vanhu vakaremara. Saka naizvozvo tinoona kuti rinobisa simba kubva kuvanhu vakaremara richiisa kuDepartment riri muSocial Welfare reDisability. Vanhu vakaremara vanokoshesa kuzvimiririra pane zvinenge zvichiitika zvose. Saka hazvina kunyanya kufadza vanhu vakaremara vakawanda muZimbabwe.
MDC Alliance inoti kana ichinge yapinda muhurumende ichaita kuti gwaro reUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities rishande muno podzikwa mutemo wakanangana nevanhu vanorarama neurema isati yaparura hurongwa sehwakaparurwa navamunangagwa uhu. Hwaro hwakaparurwa navamunangagwa huchaita kuti pave nevanhu mubazi roga roga rehurumende vanotarisa nyaya dzevanhu vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Judicial Service Commission inoti iri kuvandudza mashandiro ematare edzimhosva ose munyika izvo zvicharerutsira vakaremara pamwe neveruzhinji munyika. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pakucherechedza makore gumi nerimwe commission iyi yava kushanda yakazvimirira kubva kubazi rezvemutemo, munyori weJSC vaWalter Chikwana vati chimwe chezvinangwa zvavo gore rino kurerutsira vakaremara pakuenda kumatare pamwe nekuverenga magwaro emutemo. VaChikwana vati gore rino chete vane urongwa hwekugadzirisa zvivakwa pamatare ese munyika kuti vaya vanofamba nemawheelchair vakwanise kupinda mumatare. Vatiwo mitemo yakaita Maintenance Act, Children's Act nemimwe ichaiswa muzvinyorwa zvebraille kuti vakwanise kuishandisa mumatare.
Tirikutarisa nyaya dzekuti tigadzire maelevators ari pahigh court yemuHarare, paHarare Magistrates Court nekutrade court kuBulawayo. Tirikutarisa nyaya dzekuti mabumbiro emutema anoti Maintenance Act, Children's Act, Domestic Violence Act taise braille language kuti vanenge vasingaoni vaya vakwanise kunge vachaerenga vachashandisa pavanoenda kumatare edzimhosva.
VaChikwana vatiwo vachagadzira gwaro rekubatsira vanoshandisa mitauro yemaoko uye vati vashandi vese vematare vachadzidziswa pamusoro pemutauro uyu.
Tiri kutarisa kuburisa inonzi Pre-Designed Language Manual yatiri kuita neUNDP yekuti vaya vanenge vasinganzwi vanokwanisa kunge vachitaura nemasainzi vange vachibatsirikana panouya kumatare edzimhosva. Saka manyuwa iyo tiri kutoiburitsa tobva tatraina mainterpreters edu nevanoshanda matare dzinosva kuti vange vachishandisa zvakanaka.
Vamasimba kuchera avanoshanda nesangano reCenter for Disability and Development vaudza Studio 7 kuti vanotambira urongwa hweJSC vakati vanovimba kuti uchabudirira.
Asi taneta kuitwa manyautsa mukanwa chembere kurota ichiyamwa. Kukwidzwa ndege yemashanga kana ndege dzemashanga nezvivimbiso zvisingazadzitsiki. Saka tinovimba kuti muurongwa hwavatsanangura vanhu veJSC mune nzira yekuti tizova rangaridza kuti makavimbisa zvakati nezvakati nezvakati musi wakati kuitira kuti tinge tizokwanisa kufambira mberi.
Gweta zvakare vari nhengo yesangano reLawyers with Disability Association vaAbraham Mateta vati zviri kurongwa zvakanaka chose, asi zvakakosha kuti vanoshanda matare kusanganisira vatongi, vanyori nevaturukiri vanzwisise nyaya dzine chekuita nekuremara.
Izvi zvinobatsira kuitira kuti dzimwe nguva pasaitika yatingati pachirungu miscarriage of justice. Saka zvinobatsirawo zvekare kuti vakwanise kunzwisisa even magweta akaremara kuti anoshanda sei.
Pava nechirongwa chinonzi Integrated Electronic Case Management System chiri kutungamirwa nemutongi wedare repamusoro Justice Joseph Mafusire. Justice Mafusire vaudza Studio 7 kuti izvi zvicharerutsira vanhu nekuti hapachashandiswa mapepa akawanda sezviri kuitika pari zvino.
Inzira yekutongwa kwedzimhosva, kushandiswa kwedzimhosva panenge pasina mapepa akanyaya kuwanda, uyezve inzira yekutizvo vanhu vanenge vaine mukana wokuti vawane kuenzaniswa nyaya dzavo kumatare nenguva diki diki, uyezve zviri nyore.
Justice Mafusire vati vanotarisira kuti kusvika muna ndira gore rinouya matare pamusoro eConstitutional Court neSupreme Court anenge ave kushandisa nzira iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinorwisa uori muRussia, icho chiri kutungamirwa nava Alexei Navalny, avo vari mujeri pari zvino muRussia, chinoti chicharamba chichirwisa uori kunyange hazvo dare remuRussia rati chikwata cheAnti-Corruption Foundation ichi hachisipa mutemo uye chiri kupfurikidza mwero. Umwe utachiwana hwemhando yechipiri hwabata zvakanyanya nzvimbo dzekumaruwa muIndia, nzvimbo dzanga dzisina kumbobatwa nechirwere chaCovid-19 pachakatanga gore rapera. Chirwere ichi chinonzi chanetsa mumisha iri mumakomo mudunhu reHimachal Pradesh. Vakawanda vanga vachitengesa dzimotokari, midziyo yemumba, zvidhinha nezvimwewo pedyo nemigwagwa nedzimwe nzvimbo dzinonzi nehurumende dziri kuitirwa basa zvisiri pamutemo vakasara vave nemisodzi pamatama mushure mekunge zvivakwa zvavo zvaputswa muHarare, Ruwa, Epworth nechitungwiza. Nyaya yekuputswa kwezvinhu iyi yaunza mutauro pakati peMDC Alliance neZANU PF. Kunyange mapurisa ekanzuru ari kuputsa zvinhu akatsigirwa nemapurisa eZRP, danho iri rinotevera chisungo chedare remakurukota chekuti maguta atange kucheneswa kwete kusiya vanhu vachiita madiro ajojina. Asi vanopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kukundikana kupa vanhu mabasa asi yovashungurudza kana voita mabasa emaoko. Muguzeya nyaya iyi, Blessing Zwilwe, Studio 7, abata vakakwikwidza vakamirira ZANU PF musarudzo dzedare reparamende kuWarren Park vaGilbert Muponda uye mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Trachiwayo. Totanga nekunzwa kubva kuna vaTrachiwayo.
Udo utsinyo mhande pamusoro chaiwo chaiwo kurova vanhu panhongonya kuparadza kurarama kwevamwe vanhu, asi zvazvitishamisi nekuti ZANU PF ndo magarira ayo. Nyika yeZimbabwe inotozviziva izvozvo kuti ZANU PF nyaya yekuponda kuputsa ndo mabasa ayo, asi zvinhu zvatisingakurudziri zvinge zvichiitika zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Neguri tikatarisa nguva yapfuura iyo paina mvura paya ZANU-PF yashanda futi nemaofisi iwawo ecentral government anopindira munyaya dzezve kutongwa kwematunhu vakaputsa dzimba kubudiriro izvezvi vatanga futi nenyaya yekuti kwaane chando vanhu vanenge vachitengesa zvinhu mumarodhi vachiitawo zvinhu zvakasiyana siyana kudararamisa mhuri vanouya futi vaakuponda ipapo pavanokurarama napo mushure mekunge vaponda pavanogara vaakuponda pavanoraramisa napo mhuri zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika munyika inonga ichinzi inyika ine dhemokirasi kana ine kuzvitonga kuzere sezvatinonga tichitarisira kuti madzibaba edu nana mai vedu vakaenda kuhondo vachirwira kuti mwana wazimbabwe awane mukana yakaenzana munyaya dzezveupfumi munyaya dzezvekugara mune munyaya dzakasiyana siyana dzezvematengero enyika asi tinoona izvi zviri zvinhu zvisisizvo zvakarwirwa nana Comrade Tongogara zvakarwirwa nana nevamwe vakawanda vakaenda kuhondo
vamuponda pindiraitins kuputswa kwezvinhu chinhu chinorwadza nekuti hapana anofara kuona mumwe munhu achitambudzika achirwadziwa achibviswa paanga achidya napo nepaanga achiriritira nekuchengeta mhuri yake tichibva ipapo tinochifanira kuchitarisa kuti zvinhu zvakadai zvisaitike zvakare kana kuti zvirambe zvichiitika chii chinofanira kunge chichiitwa kuti tinyatsogadzirisa magariro evanhu nemashandiro evanhu vachigara upenyu huri nani hunosumukira chekutanga chandisingawirira nacho chataura nemutauri abva kutaura ari kunge ari kuda kublema kuti ZANU-PF ndiyo yakanganisa ndiyo yakonzera izvi chekutanga tofanira kuziva kuti kanzuro yemdc ndiyo iri kutonga muHarare uyezve ndiyo iri kutonga mamwe mataundi ese ari muzimbabwe kubvira ye 2000 maurban councils ese anga achibatwa nemdc mukatarisa kuri kunetsa kune mvhongamupeta pane munhu anenge atori kukanzura anenge atori neushamwari nemdc kana atori munhu wemdc councilor anenge achitodya napo panzvimbo ipapo achipiwa choko mhomwe achitoisa vanhu ipapo illegally achitodya mari yet hapana mashedzi hapana matoileti zvimbuzi saka nekudaro isu semazimbabwe zvaichifanira kuisa musoro pamwe chete kuti wakomana nyika yedu yosumuka sei toisa sei infrastructure yekugadzira kuti mavhenda edu ari ipapa vacho voaccommodatwa sei
todzoka kwamuri vashachwa
matonzwowa vezanupf vatokonfirma kuti ndivo vari kuita ndivo vari kuputsa nenyaya yei nenyaya yekuti malocal authorities muri kutungamirwa nevanhu vemdc kusanganisira makanzelas akawanda akadzingwa nezanupf asikati kuti basa rifambire mberi zvakanaka kufambiswa kubasa kumacancels hakuna chinoitwa mucancel chisiri kudiwa nevamaminista ivavo vezanu vakasiyana siyana izvi vakaisa mamwe mastructures avakaisa devolution avasoda kuimplimenta vari kuisa zvavari kunga zvichiisa zvinonga zvichinzi maprovincial zvakadai asi provincial council yacho inofanira kuti iwo iite mabasa acho itarise nekuita kuti zvinhu zvifambe maringe nemapriorities edevelopment muprovince inenge isipo
petai hurukuro yedu vamuponda
nyaya iripo ndeyekuti mdc yapererwa ZANU-PF utungamiriri huri kuratidza kutungamira kune gwara mukatarisa road yeHarare to Bedbridge kuvakwa kwairi kuita wotarisa madhamu ari kuiswa wotarisa mabasa ari kukiretwa nemaindastry ari kuvhurwa every week basically ari kuvhurwa kuti vanhu vavakushanda kwamutare kwakavhurwa indastry yemafuta nesipo nethings like that ndo zvinofanira kunge zvichiitwa munyika asi patiri izvo haisi nguva yekublema vamwe kuti wazodii itime yekuti even mdc yacho ingadari kutounza musoro pamwe chete nezanupf kuti aiwa zviri kuramba zvichiitika sei ngatitataurirani tione kuti progress ingaita sei
vakakwikwidza vakamirira ZANU-PF musarudzo yemumiriri wewarren party muparamende yevagilbert muponda manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri webato remdc alliance vakilford tachiwayo vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vanhu havasi kubuda neuwando hwavo kunonyoresa kuvhota zvichinzi izvi zviri kuitika mumatunhu akawanda emunyika mukuru anoona nezvesarudzo mudunhu reulawayo vainocent ncube vakaudza bepanhau renewsday kuti vanhu havasi kunyoresa mudunhu ravo kubva zvatanga urongwa hwekunyoresa kuvhota muna kubvumbi wegore rino vancube vakati vave kutokumbira vezvematongerwo enyika kuti vakurudzire vanhu kunyoresa kuvhota Nyanzvi mune zvesarudzo dzinoti kusanyoresa kuvhota kwevanhu vakawanda kunogona kukanganisawo kuganurwa kwematunhu kana kuti delimitation, sezvo matunhu anenge aine vanhu vashoma achizodimurwa. Studio 7 yaedza kubata vanxube kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu mudunhu reulawayo, asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatatumira nenharembozha. Takundikanawo kubata mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoile silaigwana, sezvo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Asi mukuru anoona nezvezvirongwa muri mwesangano riri kukurudzira kuti vanhu vanyorese kuvhota reelection resource center vasolomon bobosbunu vanoti ichokwadi kuti vari kusangana nematambudziko ekuti vanhu havasi kubuda neuwandu hwavanotarisira kuti vange vachinyoresa kuvhota.
Ichokwadi tiri kusangana nematambudziko akafanana neiwayo kuti vanhu havasi kukwanisa kubuda kuti vanoregistra kuvhota vakatiatevasiitatira kuti vanhu vakawanda kana tikatasoti pamwere rimwe chete kana pamwedzi umwe chete vanhu vanogona kusvika makore 18 kana vanogona kunge vachinja citizenship yavo vanenge vakati wandei. Saka tikazotarisa nhamba iyoyo nenhamba iri kubuda kuti ende unorejista kuvhota tikuona nhamba iyoyo iri pasi zvakanyanyisisa. Saka chinja tiri kutoona kuti idambudziko ririko, vanhu havasi kuenda kunorejista kuvhota, havasi kunonyoresa. Saka idambudziko ratiri kutosangana naro matunga akasiyana siyana.
Chii chamuri kuona chiri kuita kuti vanhu vasabuda vachinonyoresa kuvhota?
Chekutanga chatinotarisa ndinoti kazhinji kacho vanhu chinovapa chidokwa dokwa chekuenda kunorejista kuvhota kazhinji kacho kunge vachiziva kuti sarudzo dzaveko mwedzi mishoma inotevera. Saka pazvichireva kuti nenyaya yekuti hatisati tawana makandidhetsi, hatisati pakuzirwa general contesta election iri ku2023 vanhu vanogona kumbogara pachidati pachirungu kutomborelaxa votombokanganwa nezvesarudzo. Chimwe chatingataure zvekare inyaya yatingati access nzvimbo dziri nechekure dzimwe dzacho. Chimwewo chatingatarisa zvekare inyaya yecovid kuti vanhu vanogona kuvachingozvityirawo zvekare even zvekufambisa zvacho mafambiro acho mazuva anaya patotaridza kuti somunhu ari kubuda kuenda kubasa chaanotambudzika kuti awane transport yekuti akwire asvike mutaun. Saka kureva kuti vanhu vanogona kutarisa zvinhu zvese izvozvo semafactors anga angodaro ariwo ari kukonzeresa kuti vanhu vange vari vashoma vari kunorejista kuvhota.
Kusanyoresa kuvhota kuri kuitwa nevanhu kunokanganisa chii muurongwa hwesarudzo?
Kana tichitotarisa nyaya yekuganurwa kwematunhu, kusanyoresa kwevanhu kuvhota kunoita kuti pachange pachidzoka kuchinoitwa kuti maboundaries aya anenge achifamba sei, nzvimbo dzinenge dziine vanhu vashoma vanenge vakanyoresa dzinogona kupedzisira zvekare dzaafectwa muchirungu. Atingati kudamburwa kwadzo kunogona kupedzisira kwaita kuti mamwe matunhu aite madiki, mamwe achikuda, zvichienderana nekuti vanhu vakarejista kuvhota munzvimbo idzodzo vakawanda sei. Saka chinhu chinenge chakakosha kuti vanhu vange vakarejista kuvhota. Chizotarisa zvekare kusarudza vatungamiriri vanotimiririra, kungava kudare reparamende, kumakanzuru, kungava kumirirwa kwese kupetwa nehofisi dzinenge dzasarudzwa dzakusarudzo dzinenge dzaitwa munyika, vanhu havawani mukana wekuzenge vachivhota. Zvekare pane chimwe chidzidzo chirimo chekuti kana usina kunyoresa kuvhota baielection ichizoprograma unogona kutarisa kuwana mukana wekuzovhota mubaielection inenge ichizeti.
Sesangano reERC zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa?
Hatinokurudzira ndechekuti yavota education zvakakosha kuti chose tiise musoro pamwe chete. Mastakeholders atingati muchirungu vari kubatsirana panyaya dzesarudzo togara pasi toona kuti tisingaitei tiri pamwe chete.
Vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reelection resource center vasolomon bobosbunu vari parunare muHarare nestudio 7. Muchirongwa chewomen's round table na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai emuzimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Mutongi mukuru wematare edzimhosva valokumalava vachenurwa nedare repamusoro richiti havana kuzvidza matare edzimhosva pavakadzokera kubasa. Judicial Service Commission inoti iri kuvandudza mashandiro ematare ese munyika, izvo zvicharerutsira vakaremara. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu havasi kubuda neuwandu hwavo kunonyoresa kuvhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngolesine mhlaka 10 kuNhlangula 2021 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Asebehlatshwe kwesibili amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bathi sebekhululekile loba besesaba kancane ukuba bengathapha igciwane le-coronavirus.
Nxa uhlatshiwe vele ngumuntu oyana ozihambelayo vele uyabusizwa nawo ule ukuthi ngesikhiwa i-confidence.
Umahluli omkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba utholakala engelakucala lokubuyela emsebenzini. Yena emiswe umsebenzi vidalele High Court.
Isinqumo sabo sithi sona i-contempt of court, okutsho ukudelela idale, akukho in this instance.
Amapolisa athi adinga abantu abacatshangelwa ukuthi balesandla ekutshisweni kwezimota ezimbili izolo kobulawayo.
Iyo indlela yini yokulungisa indaba abantu abahambisa izimoto okungenzeka emthethweni ukuxoxana nabantu endaweni ezigcwele abantu okungenzakala ingozi ukuthi umuntu egcine ethizwe yimota zokuxoxana imoto yamapholisa le moto eyabantu abasebenza ngokuya emthethweni.
Asekhankasa ngamandla amabandla adinga abantu abazavota ngomnyaka ka-2023.
Sibhizi kathesi siyenza uhlelo lokubumba ama-structures omhlangano siqalisa kumasel. Yikho lapho sithola khona amalunga omhlangano ayiwo njalo futhi azavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Bekunabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 394,000. Asebehlatshwe okwesibili amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Bathakazelela ukuba sebelendlela yokuzivikela kumkhuhlane lo. Loba nje belokhu besesaba ukuthi bengathapha igciwane le-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
EleZimbabwe lathi lisungula uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 lakube yasobala ukuba kumele kuhlatshwe abantu abafika izigidi ezilitshumi 10 million. Okwamanje kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 689,920 asebehlatshwe okokuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo elizweni. Abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane sebehlatshwe okwesibili amajekiseni agoqela eye-Sinopharm, i-Sinovac lamanye. Bayakuthakazelela kakhulu labo asebehlatshwe amajekiseni okwesibili abathi benza lokhu bekhululekile. Umnumzana Victor Dube ngomunye wasebahlatshwa leli jekiseni.
Mina vele le condition echukela le high blood pressure. Ngelanga ngangitshela ukuthi khona ngibuye uzohlatshwa kwaba lenkinga yokuthi i-BP yami yayikhwele kakhulu. Odokotela bangikhankasela ukuthi hayi akume iziyehle. Yathi sehla nje kancane ngahamba ngayahlatshwa okwesibili. Ngasengicanda engxe njengoba sengihlatshiwe sokunje ingakhwela-ke engxe i-injection lana izangenzani. Izangenza olunye ulutho ongalisisiyo kodwa akulanto eyenzakalayo. Ngizibona nje ngiziphilele.
Udube uthi akaselavalo ngoba esazi ukuthi uvikelekile njengoba sewahlatshwa ijekiseni yesibili.
Nxa uhlatshiwe vele ungumuntu oyana ozihambelayo vele uyabusizwa nawo ule ukuthi ngesikhiwa i-confidence ukuthi ngangena lapha even abantu bekhwehlela belo mvimbane belani ngingabamba nje kodwa hhayi akusoze kungibhuqe phansi.
Omunye njalo ngumnumzana Leopold Munende intatheli izindaba esebenza izimele uchasisa kabanzi ukuba kungani wabona kufanele ahlatshwe ijekiseni lokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Mina ngacina sengisiyahlatshwa ijekiseni le-COVID ngenxa yokuthi kwezinye indawo zikahulumende kwasekuthiwa intatheli izindaba kufuze zingene nxa sezihlatshiwe njengase-State House. Sasingesenelisi ukuyathapha kumbe ukuyathatha indaba khonale kumongameli ngenxa yokuthi basebesithi kufuze sihlatshwe. Yikho okunye okwenza ngathathwa.
UMunende uthi wakhuthazwa njalo ngokwethulwa nguhulumende ukuba ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-COVID-19.
Njengentatheli izindaba ngihlangana nabantu abaningi kakhulu yikho kwakufuze ngizigcine.
Loba nje bethokozile ababili laba labanye odokotela bathi ukhanya uhlelo lolu lungaqhutshwa ngemfanelo. Udokotela Tinashe Gede ingcwethi kwezempila kahle njalo owaba ngomunye wabahlatshwa ekuqaleni kohlelo lukahulumende uthi kuza kuba nzima ukuthi ilizwe leZimbabwe lifikise inani labantu okumele behlatshwe amajekiseni la.
The problem is if you are trying to get to 9 million people in 8 months or 9 months, you need to be vaccinating well over 80,000 people. So we are going at about a quarter to probably about a fifth of the speed we need to be going to.
Dinga ukuthi kutholakala abantu abafika phose izigidi ezilichumi 9 million ukuze behlatshwe. Kusho ukuthi kumele kube labantu abaningi abahlatshwayo. Bangibone isifika kunani elifunakalayo ukuthi yaphele umnyaka. Singazama kodwa kunzima.
I think if we can get to 25% or thereabouts of the population, although it won't be ideal, we'll look back and say we did very, very well.
Kunsukwana isanda kwedlula kuke kwaba lemibiko yokuba ebeseqalile ukusikela amajekiseni okuzivikela kulolu bhubhane lwe-COVID-19 kwezinye indawo kulabo akade befuna ukulihlatshwa okwakuqala, kodwa ubona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwalolu bhubhane esebenzela emahofisini kamongameli. Udokotela Agnes Mawomva uyilandule imbiko le esithi kulezinye indawo okulabantu abaningi abayahlatshwa khona okwenza kusilele amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kulezo ndawo. Uthi uhulumende usesusa amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana aye wafaka endaweni okulabantu abaningi. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1622 eZimbabwe, phakathi kwabafika inkulungwane ezingamachumi phose amane 39,432 asebehlolwe batholakala bene-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba utholakele namhla engalacala lokubuyela emsebenzini kulandela isinqumo sedale le High Court esavimba ukuba kwengezwe iminyaka yakhe yokusebenza. Inhlathini izindaba yeVoice of America ibika ukuthi isinqumo lesi senziwe nguJustice Emmy Tsanga noJustice Livia Jirau Mugomba abakumthethondaba weHigh Court. Bathi uMalaba walandela umthetho ekubuyeleni kwakhe emsebenzini njengoba ukuvinjwa kwakhe kwasukubekwe eceleni kulandela ukuphanyekwa kodaba lolu eSupreme Court ngumthuthisi omkhulu welizwe kanye lomele uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zekhaya lokunye. Idale leHigh Court lalithe akukho emthethweni ukwengezwa kweminyaka yokusebenza kukaMalaba kulandela ukufikisa kwakhe iminyaka yokuzalwa engamajumi ayisikhombisa 70. Umongameli Emmerson Mnangagwa wengeza iminyaka kaMalaba yokusebenza elandela umthetho weZimbabwe Constitution Amendment No. 2 Act. Kodwa uMnumzana Musa Kika, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum, waphanyeka udaba lolu emthethwandaba esithi uMalaba akumelanga ukuthi engezelelwe isikhathi sokusebenza. Ukuze sizwe ngodaba lolu, sibhuke loMnumzana Mathobane Ncube, ingcwethi elwela amalungelo kaZulu.
Idale eliphezulu eleHigh Court amajaji uEmmy Tsanga loSlivia Chirawu, isinqumo sabo sithi sona i-contempt of court, okutsho ukudelela idale okudelela i-court, akukho in this instance ngoba leyo ndaba othwa uMalaba odelele khona i-contempt of court indaba eyaphanyekwa ekuphikiseni kwe-JSC lo Minister of Justice befaka ukuphikisa kwabo e-Supreme Court. UMusa Kika i-argument yakhe wazi ukuthi uMalaba ubuyele emsebenzini mhlaka 24 iwasephikisa mhlaka 27 May, okusho ukuthi uthe esiya emsebenzini uvele uhambe engakaphikisi. I-High Court ithi hayi, lokho kuzakhangelwa yi-Supreme Court, ayisibo abafuza ukuthi bakunqume lokho. Njalo ithi yona njengoba kule ndaba yama appeals EU evele imiphambi kwe Supreme Court leyo ndaba kuzafuza ukuthi ziqunywe yi Supreme Court nxa zingakaqunywa kusho ukuthi i decision oyisinqumo sama judge amathathu leseyana esike senziwa okwamanje sibekwe eceleni kumelela ukuthi kuzwakala ukuthi i Supreme Court iza kuthini.
Yee, siyakuzwa kakhulu Ncube, kodwa konke lokhu ke kutshone akujule sibili kwenze ukuthi abantu bakuzwe ukuthi lapha kuya ngaphi konke lokhu.
Ngakho ke i High Court ithi yona kusamele ukuthi kuqunywe lezo zindaba kuma appeals. Umalaba kungeke ukuthi ukuthi kule content engaba khona kathesi ukudelela idale ngoba lolo daba luzahlalelwa phansi ukuthi uMalaba ungichief justice yini or not. UMalaba yena nxa sinanzelela ukuphikisa kwakhe uthi yena i-order le yafakwa ngama judges awe high court yebo i-declaratory order engafuzanga ukuthi ordinarily iphikiswe kodwa ngenxa yokuthi iyamphazamisa ekukhetheni kwakhe ukuthi abe ngu-chief justice ngaleyo ndlela kufuze ukuthi nxa ingaphikiswa ibe suspended i-effect yakhona. So ke sizabona ukuthi zozala nkomoni khona e-Supreme Court njengoba ama-judges afakwa ukuthi wena aza uthini ngodaba lukaMalaba lo okwamanje indaba esegudwini.
Akusikho ukuthi lapha ke kuchithwa isikhathi kulokho kugijiniswa udaba lolu kumbe kukhona okuzaphuma phambilini nxa usukhangele lapha Ncube.
Isinqumo se-High Court lesi silokhu esithi na yi-final order. So i-final order umuntu uvunyelwe ukuthi ayithathe ayihambise e-Supreme Court on appeal. Kodwa ke esikunazelela yilokho ngibona kuyabe kuyikuchitha nje isikhathi ngoba wani kuvele kule appeal evele ikhona yokuthi iSupreme Court izaxazulula udaba lokuthi uMalaba ufuze ukuthi abe nguChief Justice yini noma cha so ingaxazulula lolo daba kusho ukuthi kuyabe sokuphelile. Okwesibili ukuthi bangaze ba-appeal-e asoze kuserve any useful purpose ngoba kusho ukuthi uMalaba uyaqhubeka esemsebenzini ngoba isinqumo se-High Court evele sikhona sokudismissa i-application yakhe ayisiso sokuthi nxa kungaphikiswa uMalaba uzamisa umsebenzi uzaqhubeka esebenza.
Yeye akwethulela uZulu sibili sizwe ukuthi phambili kuyophukozala nkomona.
So almost practically ukuthi kumelelwe lawo ma appeal ayizwe masinyane iSupreme Court waxazulile wenzela ukuthi wonke umuntu eZimbabwe azi ukuthi uMalaba uyibeneficiary yini uyaqualify uba ibeneficiary amendment leyenziwe amendment number 2 section 186 omutsha lo ofakiweyo ukuthi angakhetha ukuba ngu-chief justice. Kodwa oqathe engithanda ukusukunazelele ilokho ukuthi i-constitution njengoba i-court ikhangele kule decision eyenzileyo yenziwa ngabantu abantu batsho ukuthi kulama offices athile afuze ukuthi abantu abaphakathi kwabo baserve up to a certain age limit. So nxa kuvele kutshintshwa into ezinjalo kufuze ukuthi kuqalwe ukuthi kubuyelwe ebantwini ukuthi abantu bavume. So nxa sikhangele i-amendment le sibona ukuthi ingaba yona le problem ngoba izama ukuthi ibhodele abantu ngemuva ithe ebantwini hayi lina oyela kuthoya sikulalele thina loba latsho njalo siyaqhubeka siyasitshintshela umuntu uyaqhubeka esemsebenzini ngenxa yokuthi i-court nesesikukhethile. Engibona kuyinto embi kakhulu ngoba kusho ukuthi uZulu izwi lakhe isinqumo sakhe asihlonishwe ayisikho esakwenzela i-constitution yona le ukuthi abantu kube yibo abenza izinqumo hathi uhulumende ezimele yedwa thina abantu siqumile ukuthi sifuna ukwenziwe.
amapolisa asikhalaze ukuthi umphakathi awasize ngamagama abantu ababikwa behlasele imota zawo njalo bazama ukubajisela phakathi kwazo kudlakela oluqhamuke izolo edolobheni lakobulawayo lapho akuthe amakhombi amabili. Amapolisa akhulume lephephandaba lezi Chronicle abika ukuthi abantu laba abathintsha imali ngokungekho emthethweni labatshayeli bemijova bebezama ukubaphoxa ukuthi bekhulule omunye wabo abakade bembophile. Amapolisa abika esithi aze ahlengwa ngabanye babo kodwa abanye abathi bazibonele ngawabo lokhu kusenzakala bagcone amapolisa ngokwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi bebeka abanye engozini. Asizweni-ke isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Michael Ndiweni ngalolu daba.
Sengilawo ngokuthi yiyo indlela yini yokulungisa indaba abantu abahambisa izimota okungekho emthethweni ukuxoxana nabantu endaweni ezigcwele abantu okungenzakala ingozi ukuthi umuntu egcine ethizwe yimota zizoxoxana imota yamapholisa nemota eyabantu abasebenza ngokungekho emthethweni. Ngokunjalo-ke ngibona ngani akusikho okumele kwenziwe ngoba ekugcineni sizagcina sibone abantu belimala bethiswe yimota kumbe yamapholisa kumbe yomuntu lo gijima ngemota esebenza okungavunyelwayo okungaphandle kukazulu. Ngomnakano wami bona ngamapholisa ngenza ngcono kakhulu ukuthi adile lo daba lolu nalokho abakwenzayo kusengizokubangela ingxabangxoza. Kathi esikhuluma kunje nje kule ndaba esizwayo eziningi ezokuthi abantu babanjwa inkunzi ngezigebenga ezithwele imbhobho kuthiwa amapholisa akanazo izimota zokubaxotshanisa kodwa bese sibona amapholisa exotshana labo uyindi abantu athiwothi nje bengaphathanga lutho. Kambe shuwa singaba lizwe yini ukuthi gcine zokusitsha izimota kulezigebenga ezitshona zibamba abantu zihlukumeza abantu zithelela abantu imali zibulala abantu abantu bafile sizwile nje abanye bedutshulwa amapholisa nje ngixosha labantu nje abazama ukuthi baziphilise. Hawu bantu kade akuna ndlela yini okungalungiswa ngayo amapholisa kumele ahambe adinga abantu laba basihlukeze sifatheze saba lokuhamba belingasuke emsebenzini ngale sekunje nje sizabe ukudutshula sizawuthela izimota phile kulokuthi axoshane labantu ngemota ezimbili zonke nje khonapha ku-6 Avenue shuwa kula konye okungenziwa na. Yindaba edabukisa kakhulu leyi mina njengomuntu ohlala koBulawayo.
Lowo nguMnumzana Michael Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo uhulumende uthi kuzathengwa ezinye imota zokuphathisa amapholisa emsebenzini wabo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula amabhiliyoni amabili 2.3 billion asebehlatshwe amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela lesi sithi sekulabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amabili 174 million asebehlole batholakala bele-COVID-19 kwakuba abedlula izigidi ezintathu 3.7 million emhlabeni wonke jikelele. Abezempilakahle bathi kuzaba lokugeza kwamazinyo kuzwekazi le-Afrika ukulabantu abalutshwane asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umbiko owethulwe nguMohamed Yusuf we-Voice of America uveza ukuba amanye amazwe akugqela ele-Tanzania, Burundi, Eritrea lamanye kawakatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelelwe ukuba uzaxoxisana lomkhokheli wakwele Bhrithani uMnumzana Boris Johnson ngokutshiyeneyo engakayi emhlanganweni womanyano we-G7. Upatsy Wajibusala womsakazi we-Voice of America ubika ukuthi abantu abaningi bamelele ukubona okuzakwenziwa nguBiden loJohnson okuthiwa wayedlelana lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Uhulumende wakwele Melika uthothoza kakhulu ususwa kwele Bhrithani ngomanyano we-European Union. Amabandla ezombusazwe aya phambili ngokulungiselela ukhetho luka-2023. Ibandla leZANU-PF lesithi likhangelele ukubhalisa abantu abazavota okwakuqala abayizigidi ezinhlanu 5 million kuthi MDC Alliance yona ithi ikhangelele ukubhalisa abayizigidi eziyisithupha 6 million. Amalunga MTC Alliance aphakathi kokuqhuba uhlelo lokuqoqodela abantu ezindlini ebakuthaza ukuthi bayebhalisa. Amalunga ezanu lawo athi anenzawo inhlelo ezijonge ukuqinisa ibandla kanye lokukhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa njalo balivotele. Amanye amabandla aphikisayo afana le-MTCT lezaphu lawo aqhuba inhlelo ezifanayo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luvulwe yiZimbabwe Electoral Commission kunyanga ezimbili ezedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga le-MTC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu endawonye lelunga lezanu PF uMnumzana Philip Gawule onguye osungula lingxoxo.
Sibhizi kathesi siyenza uhlelo lokubumba ama-structures omhlangano siqalisa kumasele. Yikho lapho sithola khona amalunga omhlangano ayiwo njalo futhi azavota. Amalunga omhlangano ayiqakathekile kakhulu ayiwo abumba umhlangano, yiwo amalunga akumasele. Amalunga la xa esebuyile aba kumasele abonakala njalo ukuthi arejistile, barejiste futhi njalo ukuvota. Kumele kurejiste njalo ukuvota abangeneyo kumasele ukwenzela ukuthi nxa sokubuya isikhathi lesokuqhumaqhuma amaboundary kutholakale kuyukuthi abantu barejistile bonke ngobuningi babo. Njalo siyakhuthaza futhi njengomhlangano ukuthi bonke abantu barejiste ukuvota, babe ngama-register vota, kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi bani. Kodwa ngoba kukhona phela nkuma abanye abangekho emabandleni kodwa balevoti yabo eyisikhala esikhulu, ngoba esakululwa i-one man one vote ukuthi umuntu ebelelungelo lakhe lokuvota. Ngokunjalo kuqakathekile ukuthi wonke umuntu, wonke umutsha, ontanga, bonke abatsha bona abasehlelo lunele kuhuga ontanga ukuthi barejiste ukuvota. Kuhamba kuhle kakhulu ezigabeni lapha kuma-district wonke nxa sikhangela. Ngokunjalo i-target nalika 5 million plus i-registered voters sizabe siphumelayo.
Nibuye kuwe babu Ndlovu, kini ku-MDC Alliance ungathi ezenu inhlelo zihamba njani njalo likhangelela ukubhalisa abantu abangakhe?
Thina ku-MDC Alliance intsha yethu ontanga balohlelo lokurejista i-6 million new voters kuyangenwa ebantwini kusagetha kamanye voters abayenelise i-18 years ama-youth ontanga abesesikhangela njalo labantu ade bevele bengavoti kodwa-ke bengabantu abadala bekhona. Lolo hlelo-ke seluqalisile luyahamba kuthe lwenziwa e-youth uphinde kusebenze ngama-main wings inkokheli siyangena ebantwini amalokishini lapho sihambe sibaguduza ukuthi-ke kuthane endaweni ethile xa bengela kokuhambisa ukuya ezekhi-ke siyadinga-ke izimota nje singamalunga omhlangano sibathwale bahambe bayivota. Ye ukhulume kuhle kagawula ukuthi-ke xa kurejista abantu sisifisa ukuthi abantu babe lelungelo lokuvota kuzafika-ke isikhathi lapho esesizakhela khona amavoti ukuthi hhayi njengoba la rejista sicela livotele ibandla le-MDC Alliance livotele-ke advocate Nelson Chamisa abe ngumongameli welizwe. Siyafika leso sikhathi kodwa kathesi-ke sisakhangelane lapho ukuthi abantu abaningi babejeste ngobuningi babo.
Baba Gawule, ngiphenduke kuwe, sesizwile kaningi obaba Ndlovu bekhala ngokuthi kumele kuguqulwe indlela ukhetho olwenziwa ngayo, kulungiswe impela izinto ezithile, lokho okuthiwa ngama-electoral reforms. Lina kuzanu PF kungaba kukhona yini elikusolayo lani elifuna kulungisiswa?
Kukhona ukuthi kulilungelo labo onkomo abe-MDC Alliance kumbe ama-opposition parties ukuthi lawo akhale ngokwabo abakubonayo kungabancedisi ukuthi bawine ukhetho. Kodwa lokuqakathekileyo ukuthi thina njengebandla elibusayo iZANU PF singaphansi kohlelo lwe-SADC. I-SADC yesiyilandelayo, silandela ama-guidelines nala ethulwa yi-SADC njengoba siyingxenye ye-SADC. Esikulandelayo konke akuphumanga ngitsho ku-SADC kukhona pha njalo ama-observers akuqala yi-SADC ebonayo ukuthi uphethe lonke lokuhambe kuhle. Ngokunjalo nxa sengikhangela ama-guidelines nala e-SADC ayiyo akutshwayo kumazweni wonke nala e-SADC kusho ukuthi kokwenziwa e-South Africa la ngapha kuyenziwa ngesikhathi okhetho, yonke into iyenziwa ngendlela enjenganaleyo. So ngokunjalo kulilungelo labo ababonayo okunye okusilelayo ukuthi bakulethe phambilini kubonakale ukuthi kungalungiswa njani, ngokuthi sibe lokhetho olungathandakuzwa ngumuntu ukuthi nxa impumelelo yakho lethi yaba khona kungabe lomunye osolayo yikho sikuzamayo khona ukuthi kumangalisi phela ukuthi ukuthetho lungabakhona kube lomunye osolayo njengoba sibona amazwe awo America ayiwo izibonelo zedemocracy abantu bona bayichampion bazichampion sibona nxa ukhetho soludlulile njengaloko kudlulileyo njengabo Trump ukhetho lutshontshiwe asisakwazi-ke ukuthi kathesi kumele ngaphi nje ukuthi-America layo besifuqa kathesi ithi ama-electoral reforms abe khona ama-electoral reforms abe khona ngizacela ukuthi kathesi labo ama-electoral reforms la abe khona e-America khona ngale kwenza ukuthi kungayenzakali into enjengayinaleyo ke yayenzakala ukhetho lwabo oludlulileyo njengoba kathi sibakhangele ebekwenzayo
Lina Babu Ndlovu kuyini elikhala ngakho kahle kahle elifuna kulungisiswe elungakenziwa ukhetho
sifisa ibe levulingane sivunyele ukukhankasa ngokufananayo ngoba sithimilando lemjisi alliance kasivunyelwa ukuthi sikhankasa amapholisa ahamba-ke kuphambanisa imihlangano yethu kuyamela si-aplaye basinike imvumo nxa bebona ukuthi sizaba labantu abaningi ukudula kwezane u-p f bayalutuhlanga lo wenzakale ungenzakala bathela ama-tekers sifithi ukuthi-ke kulingane sivunyelwe okufananayo njengezane u-p f layo isenze emhlangano kathesi bavala ngokuthi kule COVID-19 kodwa ngemthelo zezane u-p f njebejhilo kagawule bayaqhubeka bayenza amasela baqhubeka bayenza ama-DDC akhona nalawo ezane u-p f kodwa thina ezethu inhlelo kazivunyelwa la nxa sesirejista abantu okulilungelo labantu ukuthi barejiste babhode inhlelo zethu zaphanjaniswa
umnumzana edwin ndlovu lilunga le-MDC alliance ubexoxa endawonye nelunga lezane u-p f umnumzana philip gawule amalunga amabandla ezokholo ahlala kwele South Africa adabuka eNyabane ePlumtree asesungule umkhankaso wokusekela ukwakhiwa kwekilinika kuleyo ndawo ukwenzela ukuba abantu bengahambi umango omude bedinga uncedo lokwelatshwa uthi usokhumalo usekubhala oludaba eseJohannesburg kwele South Africa
amakholo aphuma emabandleni atshiyeneyo adabuka eNyabane ePlumtree awathe gwaqa enumber 4 John Brandy elokishini Alexander Johannesburg emkhosini wokudinga imali yokwakha ikilinika esigabeni sakibo omunye obekulumkhosi umnumzana Alphos Mabena uthi babona kuqakathekile ukuthi baphatheke kulo mkhankaso ngenxa yokunanzelela uduvo olubhekane lezigulane esigabeni sabo
sibabonile abantu befika ngokukhulu kuzikhandla ezifaa ezifrom Cholocho Lupane Nyathi and Ikezi ngokunjalo sibonga indlela abantu abanikele ngakhona benikelela amakholo aseNyabane kunikelelwa iclinic kulukuthi sifake intuthuko lapha endaweni yaseNyabane ikhule sibe nesandla nathi njengamakholo aseNyabane laphana kwenzela ukuthi njengoba incwadi ithi khona ukholo olunganamsebenzi olufile
nyanga zonke zakhamizi zeNyabane zitshaya imali yokwakha iclinic le unkosikazi Sitholile Ndebele ophuma omalilonda uthi isazoqhubeka imikhankaso yabo yokudinga imali iziphele kwakhiwa ekilinika yabo
umsebenzi ubemuhle kakhulu umsebenzi obugoqela amakholwa wonke siyathemba ukuthi na-next time masilicela lizoba khona ngobuningi benu isifiso sethu siyukuthi khona siziyakhele umtholampilo endaweni yakithi eNyabane
odabuka esigabeni leswi umnumzana Gretman Mkhwebu uthi yinto enhle kakhulu enziwe ngamakholwa la
ebekhona amabandla lakudala ama-missionaries ebefaka isandla lawo athuthukise kwezemfundo kuyinto enhle kakhulu mhlawumbe ukuthi singafunda lukhulu kakhulu kodwa hayi sonke isikhathi amabandla aqakathekile emphakathini amabandla ayinsika yomphakathi ngokunjalo nje mina ngibone vele sengathi hayi iklinika seyiphelile nje noma ingakaqali ukwakhiwa kodwa noma nje siyasuka noma yinini
umnumzana Mkhwebu uthi uhlupho olukhulu ukuthi iklinika iseduze isendaweni yeChangwa ehleli igcwele phamu izigulane uthi njalo kuba nzima ikakhulu ebantwini abadala ukuthi bayefika eklinika le ikakhulu nxa izulu lisina njalo imifula igcwele amabandlala enelise ukuqoxa imali edlula amarandi azinkulungwane ezilitshumi lambili 12,000 umnumzana Mkhwebu uthi basazoqhubeka ngale mkhankaso besiya endaweni ezijiyeneyo uthi okwakhathesi iningi lokusetshenziswayo nxa kusakhiwa okugoqela izitina sekukhona okuza kwenza ukuthi ukwakhiwa kweklinika yabo le kuqale loba nini Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo
kulanto kunamhla kuhlelo lwabesifazana asidluzeni bomama sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 lokunye okubhekane labomama singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo asebehlatshwe okwesibili amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bathi sebekhululekile loba besesaba ukuthi bangathapha igciwane le-coronavirus Silukuba lapha kuhlelo lethu lwamhlanje. Oliver Lekisayo, umkhiphi stube.